Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 5, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mazana evanhu anoungana mubulawa yoambitieta pamunamato wekuonekana nenyanzvi mune zvemitambo nemukurumbira uye aive mukuru weAmakosi Cultural Center Continue Loving Mushanga uye akashaya nemusi wemuvhuro ava nemakore makumi matanhatu nemana ekuberekwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuMaputo guta guru reMozambique kumusangano wakanangana nekuchengetedzwa kwemasango eMiomba Forest. Nengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala navaGodfrey Stole vanonzi vadzoke zvakare kudare musi wa15 mwedzi uno pachikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso. Indiwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mazana evanhu vabva kumatunhu akasiyana-siyana enyika vanosanganisira makurukota ehurumende vezvemitambo nevaimbi vanagwenyambira pamwe navanamuzvina bhizimisi vaungana nhasi kuBulawayo Amphitheatre muguta reBulawayo pamunamato wekuonekana nanyanduri aive nemukurumbira uye ari mukuru weAmakosi Theatre Konti Mushanga uye akashaya nemuvhuro svondo rino. Mushanga aizivikanwa zvikuru munyaya dzekunyora mitambo nemafirimu pamwe nekusimudzira vechidiki munyaya dzemitambo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga nemudzimai wavo muzvare Minio Thabo Maloyi vaenda kunobata mhuri yamushanga maoko kumba kwake kunguvo yenja vachiperekedzwa negurukota rinoona nezvedunhu reUlawayo amai Judith Ncube pamwe nevakuru vemauto. Vatauri vakawanda vaungana pachiitiko ichi vachipembedza mabasa akaitwa naKonti vachiti vendera asi harichanetsa kuvhara. Mumwe wevataura pagungano iri mutevedzeri wegurukota rezvemitambo netsika vatino machakaire.
Kuchaka kwaKonti ndoti Zimbabwe yarasikirwa nemunhu waitimirira muAsendas. Takanyanyisa takatokurawo tichitoonawo mabasa ake aita muAsendas tikatomafarira zvekuti haa tarasikirwa zvekuti dai zvaitokwanisa aitokwanisa kutoitwa gamba renyika.
Mutevedzeri wegurukota rezvemitambo netsika vatino machakaire vari pamunamato wekuonekana naKonti Mushanga. Ivan Zininga weStudio 7 abatawo mumwe akashandawo naKonti ari mutauriri webato rezapu vaMusongelo Ndlovu.
Haiwa, Zimbabwe yakarasikirwa nekushaya kwababa Konti Mushanga.
Taona rudo rwaratidzwa nevana veZimbabwe kuungana kwavaita vachionekana navaMushanga. Imiwo zvamunorangarira pamusoro pavo ndezvipi?
Ivo vanga vari munongedzo wezvetsika nemagariro evanhu kuti tigare tichirangarira tsika magariro nehunhu vachishandisa chipo chavakapiwa naMwari zvekuimba nezvakadaro.
Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe pamusoro pavaMushanga ndeyekutiwo kudii?
So vanhu veZimbabwe varasikira zvikuru vemateveland even west. Isusu sezapo baba Konti Mushanga vanga vakamira vachirwira nyaya yekodzero dzevanhu vemateveland especially avo vakarasikirwa nehama neshamwari panguva yekukurauni.
Mutauri rwebato rezapo vamusongelo Ndlovu vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Ivan abatawo mumwe nyanduri ane mukurumbira munetembo dzaanoita Abel Mauchi uyo atsinira mashoko avaNdlovu.
Tandine urombo zvokwadi tinorwadziwa na Mr. Kondi Mchanga, poet and drama, arts and culture, vakanga vane mukurumbira muBulawayo. Vakadzidzisa ruzhinji zvearts munyika mose tarasikirwa taita vende guru. Ndivo chamangwiza pamutambo wearts padrama rakaita mukurumbira rinonzi Amakorokoza. Vanovigwa mangwana kuBulawayo kuLupane.
Tanzwawo vamwe vazhinji varimowo mune zvemitambo nemadrama nekudetemba ikoku vachiti vari kubatana murwendo rwekuenda kuLupane mangwana pachachengetwa vamuhlanga. Muri kukwanisawo here kufamba nevamwe muchange muriko here vamauchi?
Takundikana zvedu asi tinoti zororai murugare. Zimbabwe yarasikirwa. Ivende iyi Amakosi Theatre ndivo vanga vari chamangwiza chacho. Vana vedu vadiki tiri kurwadziwa navo kuti vanga vaifanira kupinda nomumavoko avo, asi nokuda kwekutonga kwaMwari.
Mashoko enyu amungapawo ruzhinji rweZimbabwe pamusoro pekushaya kwavakonde muhlanga muchidimbo ndeyekutiwo kudii?
Zvaramba. Asi tinongoti kuvana vadiki, rambai makashinga, teverai nhoroondo yava Mr. Kondi mugonzwisisa kuti zvakafamba sei kuti vave pamuri kuti mugovavo vanoita nezvemaarts pane ramangwana. Murudo asi tarwadziwa.
Nyandura anoita nhetembo Abel Mauchi achitaura parunhare ari kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuMaputo, guta guru reMozambique, kwavakaenda neZuro Manheru kunopinda musangano wenyika dzekuchamhembe kweAfrica uri pamusoro pekuchengetedzwa nekuwandudzwa kwebudiriro yemasango emiombo Woodlands. VaMnangagwa vanotarisirwawo kuita nhaurirano nemutungamiri weMozambique vaPhilippe Nyusi pane dzimwewo nyaya dzinobata nyika mbiri idzi, zvikuru sei nyaya yemagetsi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende, asi bazi rekufambiswa kwemashoko razivisa padande mutando raro reTwitter kuti vaMnangagwa vakasvika zvakanaka uye vapinda musangano uyu nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheSkwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Vamwe vanotaura vari kuti nyaya yavanyanyofambira inyaya yezvemagetsi anza anesa kuZimbabwe. Vari kuda kuti vapada vangangogona kuti munumunu navanyusi vekuMozambique vakapuhwawo magetsi, nekuti tinoziva kuti magetsi ane basa rakawanda mune zveupfumi mukugara kwevanhu. Hamene kuti pane chinobuda here?
Iyo Zimbabwe yacho neMozambique zvambenge zvagara zvine ukama hwenzira ipi?
Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwokudyidzana zvichibva kubatsirana kwavaiita munguva dzehondo yerusununguko. Saka pane ukama hwakasimba pakati peZimbabwe neMozambique.
Kana kuine zvikumbiro zvingaiswa kunyika yeMozambique nenyika yeZimbabwe ndakanangana nepamabata pemagetsi apo, munoona here imi Mozambiki ine mukana wekubatsira Zimbabwe nenzira iyoyo?
Mozambiki inogona kubatsira hayo, asi ngatinzwisei vaZininga kuti Mozambiki yacho itoriwo nematambudziko ayo. Ndangatichitarisa mutsvagurudzo yandaita, vanhu vari kugona kuwana magetsi kuMozambiki zvangu ndaona kuti vari kungosvika 34% chete yepopulation yekuMozambiki. Saka kana iyo itoriwo nematambudziko ayo, inogona kubatsira Zimbabwe, asi hatidi kunyanya kutarisira zvikuru pairi nekuti iyo ritoro nezvayo zvairi kuedza kugadzirisa regai vambozama president asi hatidi kuti titarisire zvakawanda nekuti nekuda kwezvikonzero zvakataura
dzimwewo nzendo dzinosifambwa nomutungamiri wenyika dzinosiuya dzakapakata zviviri zvitatu here kumhuri yezimbabwe zvekuti vakatarisira kudzoka kwavo vangatiwo pamwe kunobvawo mbuva iri nani
nzendo dzinosifambwa nemutungamiri wenyika dzinongovimbisa pakutaura chete asi pane zvinozoitika inhava izere mhepo chaiyo chaiyo yavanowanzodzoka nayo hakuna zvizhinji zvavanouya nazvo tinorangarira pane pavanoenda ponza aiwa vafainirana nevamwe kune dzimwe nyika kuti vauya vazoita mabhizimusi asi nanhasi Zimbabwe ichiri kungotambudzika
Avanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vachitaura vari parunhare vari kwakare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Nengo mbiri dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change dzinoti mumiriri weZengeza West muParliament vaJob Scala pamwe nemumiriri weChitungwiza North muParliament vaGodfrey Sithole dzanga dziri mudare nhasi dzichinzwa chikumbiro chadzo chekuti dzibviswe pamberi pedare nekuda kwekuti mhosva yadziri kupomerwa haisi kuburitsa kuti dzakapara mhosva iyi here gweta riri kumirira vaviri ava vaJeremiah Bamu vanoti mutongi wedare ati vadzoke mudare musi wa 15 mwedzi uno pane imwe nyaya yavakumbirawo kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso ngatinzwei vabhamu vachitsanangura zvatora nzvimbo mudare
hongu taenda kudare asi chikumbiro changa chiripo pamberi pedare muruvara nhasi changa chiri chekuti vabviswe pamberi pedare nekuda kwekuti zvavari kunenerwa kuti vakaita hazvipe chiburitso chekuti pakaparwa mhosva pane mashoko avari kunenedzerwa acho mutongi agura nyaya iyi ati hongu zvingangodaro kuti zvavari kunenerwa hazvitaridzi mhosva yakaparwa asi nekuda kwekuti vakatombonze varambe vachidzoka pamberi pedare hazvichagoneke kuti mutongi achitaura zvimwe muzuva ranhasi nokudaro ngavachingoramba vachiuya kuzodaira nyaya iyoyo kunyange hazvo zviri pachena kuti nedzimwe nguva hapana mhaka iri kubuda pane zvavari kupomerwa zvacho mushure mokunge mutongo iwayo wapiwa tabva tazivisidai kuti tave kuda kuti tichiisa chichemo chekuti vatongwe vachibva kunze taisa chichemo ichi pamberi pedare chiri muonyorwa muchuchisi vati vachazorora pane chichemo chataisa ichi nemusi wechishanu unotevera musi wa 12 August kana vachinge vapindura vamuchuchisi tozodzoka kudare tozonzwa kuti nyaya ichagurwa chinzi chii nemusi wa 15 August
tinoona kuti panga paine chikumbiro ichochi chekuti vange vachitongwa vachibva kumba hamuna kunge maronga here kuenda kudare repamusoro
urongwa hwekuenda padare repamusoro huripo asi dare repamusoro rinoti tangai maisa chichemo ichocho kudare ramagistrate court kana muchinge mazokundikana ipapo mozouya muchiturira mberi pane dzimwe nyaya dzavari kumiriswa nadzo pamberi pedare chichemo chichitori kudare iroro rehigh court pari zvino saka iyi ndo yekutanga yavakasungirwa vachinzi vakonzeresa mhirizhonga yekunyatsini takatomboenda kuhigh court saka apa kwakudzoka zvakare kepiri saka kana tichiita dzokororo tinongotangira kwekutanga kunova iko kukoti yamagistrate
asi matambira sei mutongo waturwa nedare uyu
tione sokuti mutongo waturwa nedare unoenderana kana kufambidzana nezvinotaura mutemo chaiwo tinoona sekuti dare iri rakoshiwa pakutsanangura kwaro mutemo rakanganisa uye harina kugura nyaya iyi nomazvo setarisiro inoitwa chaiyo pamutemo dare rakundikana
saka mune mamwe matanho hamuchatora here
tichambomirira mazuva iwayo asi tichange tichitorawo hedu mamwe matanho akaita sekufudza nyaya iyi mberi tiri kuona sekuti dare rakonewa zvachose kutonga nyaya saizvozvo tine mvumo yekukwidza nyaya kudare rekuhigh court kuti iongororewo nyaya iyoyo kuti kugurwa kuitwa nyaya nedare repasi ndizvo here kana kuti kwete
Avanga wari bwetare nengo ze Triple C wa Job Scala na wa Godfrey Stole wa Jeremiah Bamu wari parunare muharare ne Studio 7. Sangano rinomirira vagari vemubulawayo reBulawayo Progressive Residents Association rinoti vamwe vagari vemumisha yemuguta iri vave nenguva inodarika masvondo maviri vasiri kuwana mvura, izvo zvinonzi nemunyori anoona nezvemvura musangano iri vaJoseph Ngomazana zvave kuisa vagari munjodzi yezvirwere. Ngatinzwei hurukuro yataita navangomazana pamusoro penyaya iyi.
Inyaya yemvura kuBulawayo yanetsa, I think it's almost a month now. Nidzimwe nzvimbo vasina mvura. Kwekutanga kanzuru yakatiyo inoisa vanhu pa 24-hour water shedding. Gare gare vakativo ichavaisa pa 48 hours, because kwaita problem kunxema dhemu. Kune pipe inobva kunxema ichiuya kuBenside to Pretoria, iko kunogezwa mvura ifiti kanzuru ichiuya muvanhu. Pachidaro vachiita mawater shedding acho ivavo, kune dzimwe nzvimbo kunyanya kwana Pumula, kunyanya kwana Nkurumane, kunyanya kwana Kadri Park, kunyanya kwana Nketa, kuno kune dzimwe kumayadhi kuma low density suburb, zvekuti kana pavhura mvura yacho after load shedding mvura yacho haisviki. Chikonzero vachiti ivo havachavhuri imvura yese nepressure yese, vachitsvira kuti vakavhura after load shedding mapipes ava anoputika, sezvo kuti zvizvikanwa kuti mapipe esitikanzero mamwe ndeekudhara. Ndiwo maexcuse avaroita.
Matambudziko api akonzerwa nekushaikwa kwemvura ikoku?
Water shedding ichagumisira chiita zvirwere, ende zvirwere zvatovapo kwana Pumula kuwa 17 and what 18 nekuchavara kuwa 21. Mavhiki mashoma mafurafura vabuda dharia ikoko, vanhu vachirwara ikokazi vekuti chipinda maexpense chiti vanhu ngavauye kumaclinics avo azorapa mahara, ivo vachiziva kuti dharia dzacho dziri kubva. Zvimwe zviri kunetsa ndezvokuti vana vechikoro zvavhara koro vanenge vari mudzimba umu, kana kusina mvura vachararama sei?
Muri kugutsikana here nesananguro yamuri kupiwa nekanzuro iri kuita kuti vatadze kuwanisa vagari mvura?
Maesikuzi arati kupiwa nekanzuro haisiwo unzikwazi yetu kuita maintenance mvura hakuna. That's not true, ati hatisi kufambirana nokutaura kwavo, ndozvanenge ataura vanhu.
Vanga vari munyora anoona nezvemvura musangano reBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Ngomazana vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tabatawo mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami avanoti havasati vanyatsonzwisisa kuti dambudziko iri rakamira sei, sezvo vachangodzoka kubva sezvo vachangodzoka pabasa.
Idambudziko riripo izvezvi ende rava netaimi ritarisa. Vanga vanhu vanga vapiwa taimu kuti mukati yenguva yakati kusvika nenguva yakati munenge musina mvura, asi sejuri inenge isiri kufamba zvayanga yakaunzwa ichiengesa kuti vanhu senzi musange muchiwana mvura musi wakati nemusi wakati. Izvo zvatoenzerisa kuti vanhu vazokwanisa kuti vafamba vatore nguva vasina kuwana mvura yesinwa yakachena.
Saka kanzuro iri kuti dambudziko iri rinogadziriswa riini uye rakonzerwa nei?
Kanzuro yaiti pane madambudziko akawanda, mamwe akatikonzeresa nemagetsi, mamwe atikonzeresa nekusauya kwemvura yatinoti raw water. Tikonzeresa zvinhu kuti nemagetsi kuti mvura yanga isingakwanisi kuti inge ichiya painopikwa mvura kuti izosvika kuvanhu yakachena. Saka ndezvimwe zvangachinzi nekanzuro, nekukonzeresa kusarapo kwemvura yenguva nekusarapo kwemvura yakachena.
Saka dambudziko rinotarisirwa kugadziriswa zvariini vakambarami?
Ndinotarisa nemamiriro azvakaita. Zvandingataura zvaizvozvi ndezvekuti kana ndazonyatsoziva kuti kukanzuro ipesani vari kudepartment rewater kuti chatingakwanisi kunge tichiita kuti vanhu vakwanise kunge vachiwana mvura nenguva, vanhu vachikwanisa kunge vachiwana mvura izvimchero rationing yatinoti rationing schedule programu iyoyo. Saka idambudziko rekuti ndingati handikwanisi kuti ndinge ndichikudzai kuti dambudziko ringagadzirise zvariini kutsvikira kavana kuti tikwanise kuti tionesane nevanhu vari kuinzwiaro. Vakatiudza kuti dambudziko ratiinaro idambudziko rakakira zvakadii.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vari parunhare kwakare kuBulawayo neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemukrugas job South Africa nezuro vakarova vanhu vanofungidzirwa kuti vari kuchera goridhe zviri kunze kwemutemo pamwe nekupisa misasa yavo tichitevera kubatwa chibharo kwemadzimai masere nevarume vanodarika makumi masere vamwe vavo vanofungidzirwa kuti vanoshanda migodhi. Dzimwe ngarava nhatu dzine chibage dzasimuka kubva kuUkraine dzakananga kuIstanbul. Ngarava idzi dzakachengetedzwa kuti dzikwanise kufamba pasi pechibvumirano chakaitwa neRussia sezvo kushomeka kwechibage negorosi kwave kuvhiringa matunhu eEurope, Africa neMiddle East. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union rinoti mitengo mitsva yezvirimwa yakaziviswa svondo rino neGrain Marketing Board kuti ndiwo uchatengwa navo zvirimwa mumwaka wekurima wa 2022-2023 wakanakira varimi vanobatsirwa nezvikwanisiro nehurumende kwete varimi vanokwereta kana kuti vanobatsirwa kurima nemakambani. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri wesangano iri amai mai wePGT.
Mari iri kutengwa nayo chibage, small grains, soya nesunflower yakakwidzwa. Chibage nemasmall grains zvava kutengwa ne 100,000 RTGs plus $90 per tani kubva pa 75,000 RTGs plus $90. Mutengo uyu wakanakira varimi vakapiwa zvokurimisa nehurumende atinoti mapresidential input scheme. Mutengo uyu haufadzi vakakwereta kumabanks nekurima necontract nokuti varima vakwanisi kudzosera zvikwereti uye kutenga zvokurimisa mwaka unotevera.
Sei madaro amaijiti?
Pamusana peinflation iri kuvhiringidza mari yemuno, kubhadharwa neRTGS kunoita kuti varima varasikirwe nemari kana varima vakoniwa kudzora zvikwereti kana kuwanawo cheuviri. Varimi vanofarira kupuwa mapoka kana kuti chinge tichironga mubhadharo. Boka rekutanga ndiro rinorima vapiwa zvokurimisa nehurumende uye vapiwa zvokurimisa pachena. Kuboka iroro mutengo we 100,000 RTGs plus $90 wakanaka. Boka rechipiri rinenge rakakwereta kubva kumabanks kana kutenga voga zvokurimisa. Mutengo uyu haufadzi nokuti unoita kuti murimi ashaye chaanosara nacho uyewo nyangwe kubhadhara zvikwereti sezvo murimi uyu ari kurima sebhizinesi.
Tiri kuona kuti mari itsva kana mutengo mutsva waziviswa neGMB uyu uri kuuya mwaka wekutengesa watove pakati kana kuti wakuda kutopera varimi vakawanda vaendesa mbeu dzavo kuGMB. Munoti nedanho iroro kana zvii zvamungataura sesangano tichitarisa izvo zvaitwa neGMB?
Nguva yekutengesa mbesa inovhiringika kana varimi vakange vapuwa mari yakaderera asi vari ivo vanenge vakatanga kutengesa. Vanononoka kutengesa vopuwa mari iri pamusoro zvinokonzera kunyunyuta kwavarimi. Mutemo uyu unoita kuti varimi vanonoke kutengesa vachimirira panokwidzwa mutengo. Kare GMB yaiti ikakwidza mutengo vaibhadharawo mabig pay kune vanenge vatanga kutengesa kuitira kuti pasava nekunyunyuta pakati pevarimi.
Maimbochema-chemawo kuti semasangano anomirira varimi mitengo yezvirimwa iri kungotarwa neGMB musina kugarwa nemi pasi. Makagarwa nemi pasi here rwendo runo pakakwidzwa mutengo apa?
Hongu mitengo iri kutaurwa pasina kutaurirana. Pasati pataurwa mutengo, hurumende, varimi nemacontracting companies vanofanira kuisa musoro pamwe kuti vabude nemutengo unoita kuti varimi arambe achirima yatinoti sustainable agriculture nokuti kurima ibusiness. Kubhadharwa mari shoma kunoita kuti varimi vatadze kuramba vachirima nokuti mainputs ari kuramba achikwidzwa nguva nenguva. Tikatarisa cost yekurima yava kudarika mari inozowana murimi kana otengesa.
Zvizva munokurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kugadzirisa matambudziko ari kutarisana nevarimi pari nhasi.
Mune ramangwana ndinokurudzira kuti dai GMB yapawo mabackpay kumbesa dzavo kuitira kuti varambe vachishingaira nekurima. Hurumende dai atarisawo avo varimi vanokwereta kuti varime nevanorima necontract. Kuwirirana pamutengo kunoitawo kuti murimi abudirire zvakanakawo.
Mazuva apera takaona vashandi veGMB vachipinda muvarimi vachitora nechisimba chibage chakanga chakachengetwa nevarimi. Varimi ava vakakwanisa kunge vachibhadharwa here uye chiitiko ichi chichiri kuenderera mberi here chekupinda vachitorera varimi chibage?
Hongu GMB yakapinda muvarimi chitora chibage chavarimi pasina kuwirirana uye chibage chavakatora chakabhadharwa asi varimi vaichema kuti mari yavakabhadharwa ishoma. Iko zvino mutemo uripo kuti murimi wese anofanira kuendesa zvirimwa zvake kuGMB. Asi kunewo varimi vakakwereta vanofanira kubhadhara makambani yakavapa mainputs nokuti murimi akasadzosera chikwereta anotorerwa midziyo kana kubhadharwa interest iri pamusoro.
Mutungamiri wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vari parunare kumacheke neStudio 7. Mumwe muimbi anoimba musambo weAfrobeat nereggae Precious Chiuswa anozivikanwa nezita rekuti Puchi anoti akadzokera kumusha kubva kuSouth Africa uko anoti aigara achityira upenyu hwake kuti aenderere mberi nekuita zvemimhanzi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Zvemimhanzi izvi ndakazvitanga mugore ra2012 although panguva iyoyo music yangu handina kuzoendesa zvangu kumaradio stations asi from last year 2021 ndopane single yandakarekoda inova yandakaendesa kuradio imba inonzi Afro Pop uye reggae music.
Muri kuimba muri kupi pari zvino?
Pari zvino ndiri kuZimbabwe kuBulawayo. Ndiri kuno kuZimbabwe ndiri kushanda pamine ndikushanda saboiler maker pamaini inonziyo DGL5.
Zviri nyore here kubatanidza zvekuimba nekushanda mugodi?
Zvine machallenges pakuti iko dzimwe nguva kuti uzoti uri pabasa wombovapa maexcuse yekuti vamboenda kustudio kunorekoda. Zvine machallenges asiwo kana kuri kuti izvinhu zvangu zvazoita zviri right ndazowanawo vanondisumudzira nekundibetserawo ndinotarisa yekuti ndichasiya ndoita mune zvemumanzi.
Maimbonge muri kuSouth Africa zvakafamba sei?
Ndaimbenge ndiri kuSouth Africa asine mhaka yekuti iko ndakazodecida kuti ndiende kuZimbabwe nemhaka yekuti ndaida kusetla mune zvemimhanzi. Ndakaona zvakakonzera kuti ndikanotanga kuedza kuspreada mawings angu ndirimi yechizvarirwa zvakakosha. Uyewo kuSouth Africa dzimwe nguvawo hakusefu, kana uri kuSouth Africa haufeeli comfortable nemhaka yekuti yesafety. Saka ndakadecida kuuya kuZimbabwe.
Muri kuona zvakasiyana sei? Pane musiyano here kuita mhanzi kuSouth Africa neimomo muZimbabwe?
Musiyano uripo ndewekutiwo kana uri kuno kuZimbabwe unenge uri kumushawo kwaunokwanisa kuacceptwa nevanhu verudzi rwako uye same culture newe than kana uri kuSouth Africa kwekuti iko unenge uri upcoming uye environment yauri vanhu vari veikoko hamuite share same culture navo.
Ko, panyaya yekuridzwa yemimhanzi yenyu pamaredhio imomo muZimbabwe zviri nyore here?
Tinosangana nemachallenges especially isusu vachiri kusumukira. Vinongova unowana maDJs vanenge vachitiwo vana vada kupiwa something kuti vavaridze music yako vaite kuti uzikamwe. Saka dzimwe nguva mari dzacho tenge tisinawo sezvo tichisumukira ende vane vakawanda maDJs acho ane achidaro. Saka tosangana nezvigonyo zvakaita seizvozvo uyewo vanhu dzimwe nguva vane vasada kubhirivhawo.
Chiimbo chenyu chamunozikana nacho ndechipi?
Chinova yandakaburitsa last year chinonzi icho wazondida. Asi ndine dzimwezve dzandakaburitsa gore rino. Pane inonziyo Makanyanya uye inonziyo Paunoenda.
Chimbotipaiwo nzwisa yechamunonyanyofarira imini.
Paunoenda wangu chasarana.
Aiwa, tinotenda muimbi Precious Chiuswa anga achitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 musakanganwa chirongwa cheLive Talk patiri kutarisa nhoroondo yaKondi Muhlanga. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gifts Dube.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu nomhla ka 5 ngabakazi 2022 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje. Bekunyakazela namhla kobulawayo umbuthano wenkonzo yokuvalelisa umoyi uKonti Mhlahla Mhlanga obedume kwezemidlalo yokuzidokozisa. Abazali babantwana abafunda kobulawayo bakhala ngenkinga abahlangana lazo phansi kohlelo lwe-continuous assessment learning activity. Kuhoza Friday liviki silembongi udesire moyo ohaya umoyi uContinua Loving Mhlanga ikawe kwezemidlalo yokuzidokozisa. Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Bekunyakazela namhla obulawayo umbuthano wenkonzo yokuvalisa umoyi uContinua Loving Mhlahla Mhlanga obedume kwezemidlalo yokuzidokozisa yamasiko njalo engumqondisi womuzi wemidlalo lamasiko we-Amakhosi Cultural Center and Theatre Productions. Umhlanga obesezakala ngokuthi umalume ubhubhe ngomvulo kobulawayo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 ukeza Chisa Spanda.
Abantu abafika phose inkulungwane bebethe gwaqa e-amphitheater kobulawayo abagoqela abalingisi abaculi iziphakamandla zikahulumende lezakhamizi jikelele zakobulawayo bezovalelisa iqhawe lezemidlalo namasiko oContinua Loving Mhlanga. Ustil Loving Mhlanga ozala ngegama lokuthi Stix ngumfowabo kamuyi uConti yena-ke uthi balahlekelwa kwamagama njengemuli.
Isikhala sakhe futhi imfowethu sikhulu kakhulu kuzima vele ukuthi ubani ongangena ezihlangwini zakhe ngoba njengoba bengikhuluma laphana ukuthi waba i-first born indodana endala ku-family yethu la ku-clan yethu. He was groomed ukuthi abe yilokhu ayikho khona. Imakhosi khathesi ikhangelelwe mhlawumbe ukuthi ibanjwe next generation.
Uhulumende weZimbabwe ukungezemuli yakumhlanga ngendleko zomngcwabo i-state assisted funeral. Umphathintambo womuzwa kobulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaza ngesizathu uhulumende wakhe ephathisile.
Ngomsebenzi wenziwe nguConti kubone kufanele ukuthi ihulumende incedise ukuthi umsebenzi kabhutibe buthakathaka kungasindi umuli wodwa ngoba kwenzileyo bekusenzelwa isizwe kakhulu ebantwini abatsha. Ngiyakwazi ukuyeza phuma lama-ideas amatsha abeza kwenza ama-yipesondela ikhala le muli yakomhlanga le muli yakongwalo lebulawayo lelizwe lonke jikelele.
Umnumzana Thomas Dube ucula leqembu leBlack Follows uthi abaculi labalingisi hathi abakobulawayo kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele balahlekelwe kakhulu.
Ukuhamba kweConti Mhlanga kuthiye inkalakatha yegegu ku-art industry njengoba ngitsho ngithi besilo mmeli ohamba esikhulumela kuhulumende osimela evinda overseas kumadona agencies and everyone else ukuthi art industry imele imenjani ishotani kumele ibe ingasiphi structure. Yikho lithola ukuthi wenza iMakhosi Theatre Productions lapha wahamba futhi wayakwenza another cultural center eLupane okuthengisa ukuthi vele into leyi isegazini lakhe. So ke siyakhala sithi thina akube khona omunye oza kuba njengoConti ongahluma abe njengoConti ukuze linto iqhubekeye phambili legacy yakhe ingapheli ngokutshona kwakhe.
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye umculi weqembu leThandanani Women Ensemble uGogo Mathabalala.
Thinethandanani sisebenze layo lobaba kakhulu 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 ngomnyaka sesengama 40 years kathe sesikuma 70 years kwani silokhu esikade silokhu esilayo ubaba esithatha sihamba sisihamba izindawo ngezindawo esihambisa konke eZambia ngamafestival sihamba. Hayi ubaba bakithi hayi silahlekelwe silahlekelwe siyabonga lala ngokuthula baba sizobona.
Umqondisi weqembu lodumo labakhidayo eliyaza uNkululeko Dube uchaze uConti njengomuntu oyiseleliza ukungena kuhlangano zonke zempilo okugoqela ezamasiko zezamalungelo oluntu.
konti ube yonke into esiyithandayo ngoba ube ngumuntu wabantu konti bengena kupolitiki konti bengena kwezimidlalo konti bengena nje entweni zonke ezihlupha umphakathi wakithi njengabantu kakhulu abantu basemathebelelands silahlekelwe ke kakhulu silahlekelwe ngumkhokheli silahlekelwe ngubaba kodwa ke ngithi mina ube isitsha esihle esidlele kizwe yebo babathi bona isitsha esihla sidlele kodwa kukhonti sonke sidlile okuqakathekile ukuthi imfundo yethu le mfundo sasiyele yona sibone ukuthi siqhubekela phambili
bebekhona abamabandla ezombusazwe kulinkonzo omunye wabo umongameli weRepublican Party eZimbabwe umnuzana kwanele Hlabangana
silahlekele kakhulu thina njengesizwe seZimbabwe ukhonti ube ngubaba obethanda ilizwe lakhe leZimbabwe ethanda ukuthuthukisa kakhulu intsha kwezoku-acta kumbe ngathi ezomculo eze-art silahlekelwe ngumuntu obethanda abantu ubengaziqabangeli yena ubekhumbulela wonke umuntu konke abekwenza ubekhumbulela ukuncedisa omunye umuntu kungakho siyakhuthaza amanye ama-artist ukuthi alandele indlela ebithulwa ngukhonti
ukhonti obhubhesele eminyaka engamathumi ayisithubhala ne-64 uthi emkakhe ongumlingiso lodumo uthembi ngwabi abantwana abayisithupha 6 labazukulu abathile kuze bekwemzini wakhe lupane ngomgqibelo Himela isitudio 7 ikobulawa igama namu Ezra Jesus Band.
Umnumzana Sibethi Msengezi ozama ukuba kususwe umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni somkhokheli webandla leZANU-PF uthi kulamaphepha angasabonakali emthethwandaba weHighcourt eHarare amayelana lodaba lolu. UMsengezi uselobele incwadi yejulileyo igqoda lakhe umnumzana Ngqobani Sithole embikela ukuba kulamaphepha amaningi angabonakaliyo eHighcourt. Uthi usehambe emahofisini ambalwa edinga amaphepha la kodwa kawatholakali. UMsengezi uthi amanye amaphepha angatholakaliyo yilawo aphanyekwa emthethwandaba ngumnumzana Goodson Nguni osekela uMnangagwa. UMsengezi uthi uMnangagwa wangena esikhundleni esiphezulu kubandla leZANU-PF ngendlela engaqondanga ngoba waxotshisa owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe ngendlela engekho emthethweni ngomnyaka ka-2017. USithole usitshele iStudio 7 ukuthi sebehlolisisa udaba lolu.
Sifake amaphepha lawo enkantolo wasokungenela uGoodson Nguni. UGoodson Nguni ecela ukuthi i-application ka-Sibethi Msengezi ibekwe eceleni laye efake izizathu zakhe. Ngakho-ke ibiloku indaba ilokhu iphekwa iphehlwa isiya phambili uGoodson Nguni esecelile ukuthi abe ngomunye wamalunga enkantolo ozafika afake la isicelo sokuthi uSibethi Msengezi akumelanga azwakale ecourt esithi standing. So kuthe emavikini ambalwa adlulileyo sasesibhala ke elinye iphepha elokuthi no isicelo sikaGoodson Nguni silahlelwe khatshana ngoba kasasukanga wenza okufuze akwenze ngesikhathi esifitshane esithi set down. Ngakho-ke sesenze njalo sathola ukuthi no uGoodson Nguni sekhuluma ngokuthi kulamaphepha njanje awafayilileyo. Amaphepha lawa siyawadinga siyawaswela.
Yeyi baba Sithole siyakuzwa kakhulu kodwa ke nxa likhangela ke libona ngazani kuhamba njani.
Sicele u-correspondent lawyer wethu oseHarare ukuthi asincedise laye uSibethi Msengezi enguye ohamba nawo. Hayi amaphepha lawo asiwathole. Ngakho-ke okumqoka yikuthi asiyazwisisa ukuthi sokusuka ngaphi kusiya ngaphi nxa kuwukuthi kulamanye amaphepha thina esiwabambileyo amaphepha lawo kurekhodi kawakho. Yinto nje esiyenze ukuthi ubaba lowo angani ubhala lezi ncwadi ukuthi azwisise ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi. Ngakho-ke lathi njengoba singapha kobulawa sesicele laba abaseHarare ukuthi basikhangelele ngeso lekhozi kuthi kathi kusuka sokuhamba njani. Amaphepha amanye setholakale semahofisini amanye athize amanye etholakale ngekho. Engingakutsho kathesi ukuthi it's a case esikhangeleleyo and it's a cause of concern ukuthi kathi kuhamba njani. Ngakho hayi emavikini amabili amathathu sizabe sesilayo i-response kodwa engingakutsho okuvelela kubo bona kuye uclient ukuthi lawo maphepha kawabonakali.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqweda elimele uMnumzana Sibethi Msengezi Mekutla le Studio 7 ekobulawayo. Ngasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Kutson Nguni. Ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhale kukhwini. Abazali babantwana abafunda kobulawayo bakhala ngenkinga abahlangana lazo phansi kohlelo olwemfundo ole continuous assessment learning activity olwasungulwa ngomnyaka ka 2015. Iningi labantu elizweni lithi zinengi inkinga ezihlangana labafundi phansi kohlelo lolu ikakhulu phansi kwesimo sezomnotho welizwe esingamanga kahle. Abazali bathi abanamali yokuhlawulela ezinye indleko eziphathelene lohlelo lolu. Abenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ngabanye asebezame ukuphanyeka udaba lolu kuhulumende ukuthi ahlolisise lolu hlelo ukwenzela ukuthi luncede abafundi. UGainwa Gumede Saidi weStudio 7 uxoxa lomnumzana Thebelani Dube ngohlelo lolu.
Ikhala yikufinyezwa kwebala eligcweleyo elithi Continuous Assessment Learning Activity okuveza imisebenzi enikwa abantwana kusiya ngokuthi sifunda abasifundayo isiphi. Okwakhathesi ke abantwana bonke abafunda ezikolo zeZimbabwe bayaphiwa umsebenzi lowo nqa bezabhala imihloliso yezimseke. Imisebenzi leyo ke nqa sokuthe kwafika emaphethelweni okuthi sokuhewa kumbe sesingathi sebenikwa imiklomelo yabo ngemva kokuba sebephutshile isigaba sesine semfundo yaphezulu form 4 kumbe isigaba sesithupha yemfundo yaphezulu form 6. Ikhala ke iba le mklomelo esingathi 30% of i-total marks. Yikho ke okwakhunywa izimseki lokho. Imisebenzi leyo ke kumele kube imisebenzi ekhuthaza abantwana ukuthi bagcizelele ulwazi lwabo ngezifundo ezithile. Okwakhathesi kokwenzakalayo ukuthi zonke izifundo zilekhala. Nxa kuyukuthi umntwana ufunda izifundo ezilitshumi uzaba lamakhala amahlanu esiyaphutsha ibanga lakhe lelo alenzayo. Nxa kuyukuthi njalo mbuwenza izifundo ezilitshumi lane kumbe itshumi lambili phela kulezi nsuku babhala izubjects eziningi kusiya ngokuthi umuntu ikhanda lakhe likhalipho okunganani. Kutsho ukuthi ke per subject lowo mntwana ngesifundo uzabe siba lamakhala amahlanu. Nxa kuyukuthi wenza izifundo ezilitshumi uzaba lamatshumi amahlanu amakhala.
Uhulumende wayekwenzelani khonokho?
Khonokho ke uhulumende ufake esenzela ukuthi abantwana bazilolonge kuzifundo lezo abazenzayo esingathi khona yiku-emphasize iskill esithize ku-subject nge-subject. Okusuka ke kunanzeleleke ukuthi abantwana kusuka kubathwalise nzima nxa sekumele babhale lawo makhala ngoba abaningi bagcina begxileke wo lawo makhala kakhulu bakhohlwe ke enye 70% leyana abazayithola ekubhaleni imihloliso ekupheleni kwebanga ngebanga.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ngani?
So ziyinhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association ke izakhamizi zikhalile kithi sazizwa njalo sawubeka umbiko sobala ukuthi izakhamizi kazisho ukuthi lokho kulinyathelo elibi. Bavuma ukuthi lokho linyathelo engancedisa abafundi ukuthi bazwisise ngcono lezo zifundo. Kodwa kusuka kubahluphe ukuthi amakhala lawo asuka bemanene. Imisebenzi leyo continuous assessment learning activity zisuka ibemnengi kakhulu ukuthi abantwana kabasela sisikhathi sokuthi bafunde bazwisise okunye okumele bakuzwisise kodwa sebethona begxile kuleyo misebenzi abayiphiwayo iminengi kakhulu. Ngakho ke izakhamizi bezikuletha ukuthi kungaba njani ukuthi umntwana enze ikhala nxa eseprimary amakhala ayehliswe mhlawumbe kube ikhala eyodwa ngesifundo kumbe abe mabili kuphela ukwenzeka ukuthi abantwana bakwenze kudlule bakhangele okunye okumele bakwenze ngoba ikhala kayisiyo 100% yemakhi yayo.
UMnumzana Thembelani Dube ngumphathi kulihlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa loGainwa Gumede Saidi weStudio 7 ekobulawayo. ULive Talk namhla sikhumbula iqhawe ebelidume kwezemidlalo yokuzidozisa yokulingisa eyamasiko lokulondolozwa kwelungelo loluntu ukontinua Loving Mhlanga obhubhe ngomvulo. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ngenyanga kaLwesi ngomnyaka ka-2020, ibandla lezombusazwe eBhema, eNational League for Democracy kumbe NLD, lanqoba ngokusezingeni eliphezulu ukukhetho olwaqhutshwa kulelo lizwe. Kungakapheli inyanga ezintathu nje, ibutho leBhema lathathela uhulumende umbuso, labopha iziphathamandla zakhe ezigoqela uMnumzana Aung San Suu Kyi, uMongameli Win Myint kanye lamalunga ebandla labo. Uhulumende osekhona wathatha umbuso ngodli ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja ngomnyaka odluleyo, ngesikhathi idale lephalamende yalelo lizwe lilungiselela ukusungula umsebenzi walo. Uhulumende wasebenzisa udlakela ukunyathezela ababekhonona elizweni. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-NGO Assistance Association for Political Prisoners uthi abezomvikela babulala abantu abedlula inkulungwane ezimbili, 2,000, babopha mahlayana abedlula inkulungwane ezilitshumi lane, 14,000. Ibutho lalo laqhelisa izehlakalo zokuhlukuluza abantu abomhlobo ongayisiwo omnengi elizweni, okwasusa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amahlanu, i-750,000, emzini yabo. Emizameni yokuqeda ukulwisana, abakhokheli bamazwe ayisitshiyagalolunye kusigaba se-ASEAN ahlangana lomholi webutho leBhema uGeneral Min Aung Hlaing, bamkhuthaza ukuthi avumele ukwamukela imicijo emihlanu yesivumelwano esaqoqwa libutho leBhema esokuqeda udlakela. Imicijo le ibalisa ukukhulumisana lamabandla wonke, ukukhetha isithunywa esivela kwamanye amazwe, ukwamukela abaletha uncedo abavela emazweni yasesigabeni se-ASEAN lokuvumela isithunywa ukuthi sihlangane lamabandla ezombusazwe. Kodwa isivumelwano lesi asiguqulanga lutho ngoba ibutho lehlulekile ukusilandela. Kuyadanisa ukuthi asiboni inguquko ebukekayo, kutsho umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken. Uqhubeke wathi, siqhubeka sibona ukuncindezelwa kwabantu beBhema, njalo sibona lodlakela oluqondiswe kubo nguhulumende. Abaphikisayo basentolongweni kumbe sebabalekela kwamanye amazwe. Abantu bayahlupheka ngoba uhulumende engabadingeli usizo. UMnumzana Blinken ugqibe wathi, sizaqhubeka sidinga indlela esingakhuthazwa ngayo uhulumende ukuthi alandele intando yabantu sindawonye lamanye amazwe.
Belela le udaba oluveza imibono kahulumende wakweMelika. Okwamanje sike sizwe ukuthi bathini abalaleli.
Sanibonani ku-Studio 7 basakazi nabalaleli. Hayi, namthenke ngiphawule nje imboni yami nami ngiyibonayo nje ngizwa lapha ukuthi hayi ikhaya ngapha sekulenamachayina sebekhanda amadamu. Hayi, silalele nje kumbe mhlawumbe liqiniso kumbe amanga asazi nje ngoba thina sisifudeni kanje. Kodwa nje hayi, ekugcineni zokuthi hayi iZimbabwe sebe sidlinyoka la maxhoxho nani into ehlukahlukene esingazazi thina sikhulu ezindliwo. Uthole nje sokuthiwa China sebethatha igolden behambise iZimbabwe kungena nto abayenza. Amabhunu yabona, amabhunu yibo abantu ababeyenza umnotho ofast. iChina yebo liyayenza umnotho, kodwa asazi sizozidla inyoka njengoba sokusisola amaChina sizozidla abafethu, sizozidla inyoka. Sizothiwa sokule nyoka mhlobo bani ethengiswa yithengiswa ngiphaize ngakho iyadula. Sizokwenzani ngoba ilizwe selibusa amaChina? Basuka iZimbabwe beseChina basedinga amaChina ukuthi abuye bezokhanda amadamu. Kungela nto bayenza, abantu bahlupheka nje. Manje ngikhuluma emakhaya ngapha kulanto abayitholayo, batholani? iZANU-PF ibulala umnotho welizwe nje, kungela nto eyenzakalayo. Kanti hayi, thina sithandaza uNkulunkulu, sithandazana uNkulunkulu ukuthi iZimbabwe ilunge. Asazi ukuthi uzolungisa iZimbabwe kubani, kodwa nje mina ngombono wami umuntu ovele ozolungisa iZimbabwe be-right kahle kahle noma abantu bebazonda laba bantu, amabhunu hayi abantu bangabengavusa umnotho weZimbabwe uvuke nje kwasho hayi amaChina asazi bafowethu sizozidla inyoka sothini ngoba kunzima eZimbabwe kunzima kakhulu kulukhuni.
Sithe seveni njani basakazi abahle hayi siyabonga sazisa indaba bengithi kubafowethu laba baseBotswana neGoli abayolokhu besithi thina sihambe siyovota esisekhaya ethi sihambe siyovota bona bekhuluma beseBotswana akubo South Africa kathi bona indaba bengabuyi bezovota bona indaba bengabuyi bezovota ababuye bona bezovota ayikontinue besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la thina kwakuvota lokho hhayi asisakungeni lokho siyavotela bani kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakaza kusela izaphula ngikhona yaginywa izanu ayo ngeke size sivote sesizama imthwakazi sesizama imthwakazi ye sesizama ukugxila kiyo bese ke sibona ukuthi imthwakazi yona iza sithiya lakho kokuvota sivotela abantu besitshoneni hayi hayi amashabi hayi sesidiniwe ngakho vela kusincedi ngalutho akusizi ngalutho futhi njalo soze kwafa kwasisiza ngalutho lokuthi bathi siyevota sesikhalisile lokho hhayi asikugqugquzeli thinathi sesizame imthwakazi sike sibone ababuye bona babuye sizoncedisana sikhulumeni siyevota konto besitshele ukuthi siyevota 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 bona besihlezi e-South Africa akuboBotswana bethi siyevota sivotele bani kekho umuntu esimbonayo esingamvotela thina ngiyabonga ngiyabonga Studio 7
lapha ke belalele abalaleli be-Studio 7 lawu lakho ukuthi uphoseleke ukufisa ukuthi ukhulume lakho ngakho lathi khonapha ke ku-Studio 7.
Gigi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 so forgiving. Was a Friday, my sweetie.
Woza Friday namhla silembongi utiza moyo ohaya umoyi ukontinua lave mhlanga ikawe kwezemidlalo yokuzidokozisa ekugqela yokulingisa lokulondoloza ezamasiko obhubhe ngomvulo
malume at 68 you are gone and I'm just thinking aluba umuntu can resurrect to address guests in his own funeral angazi kuzositshela le lamhlanje njalo bangaka kade bengawamela amazwi akho eyeball to eyeball nevertheless sonke silapha thina amajuba inyoka onyolovu amagundwana lumephozisa onwabu omalulwane lamakhanka of our selective country ulelwe malume basilile abaningi. I will not observe any protocols. I'm not worried about the good ones do. I'm entirely worried about the bad ones do to the good. They distort proper protocols and disown fearless heroes. Anyway, umkulu long sevens. Awukwane heroes eka. No national heroic status can contain his contribution to this nation. Perhaps we don't have enough bullets for the 21 gun salute owner. Umalume was a continuous process that we have to appreciate and continue loving. Miege lena elale kaya, akalale mzini, whether in flesh or in spirit. Dear Malume, that morning, August 1, 2022, we woke up to the new news of a tragic story, an end to a life of a great specimen of creativity. The morning was not like any other morning. It was windy, chilly, and our faces from dusk to dusk in Tuliso Sizi. Anyway, ngeke ngikhale uJesu khona ngingakhalela lo ongelamuzi ongakhanga oyinzulane ongelasendo ongelasiko ophila aza hambe lokho engazazi. Pho umalume wethu wakhile ubezazi ulosendo ngumdladla akalala emzini uzelala kowakho umuzi ongelamasela amaqhalaqhala labo tsotsi. Dear Malume, the people's unquestionable hero that the nation was shy, jealous and afraid to admit. An internationally acclaimed aim of creative prowess coming from a wrong geographic location where all stars are put in waiting list and only attended to when they die. For such a mdladlaiki star to shine the way it did, umkulu long sevens. Quantified all odds, he multiplied additions, separated divisions and divided the total sums. Umkulu long sevens. I talk about count, because in his own right, period. He is the root of our theater dreams, and as guru, the legendary creative icon, the Konona Benjalo, father of Zimbabwean Township Theater, the rage that never dried up, even in a city whose water pipes cough and vomit rust into our dehydrated bodies. Kondi, the marrow of our creative birthright, the trendsetter, the spear of Matabeleland, the cash talk warrior, a prolific playwright, a tapestry of talents, the karateka, Voltron of the arts, a plethora of creative wisdom and intellectual stamina, a library of knowledge, in Chantu Agiti. Nancy Lendota, in Dota Vukovati Lovungaviti, Ikosile Amakosi, Umsala Omfulo Twaliz Kotunge Pugi, Umakupugi, Usongo, Ntokuga Telem Kunguluza, the black pool of steel bowls and apracatapra horns, Impondebe Sega, Oslegisizo Samandebele, Kunzma Vava, armed with an apologetic brutal frankness, the pioneer, fighter for Matabele creative freedom and emancipation, a national asset whose tone they never liked. Umkhonto weSizwe, whose writings cut deep into the thick skins of the untouchables and untouchables of this world. Akusenani sihambile sibane sezwe intando kaThixo. Khonti Kebesi Mdladla Mhlanga Ngwele Nquphunga Nqunqulu Nqunquthela. We accept your no notice exit from the world stage, your unsignified double up to heaven. Hambe Tisha lama angels, its members only, where the good president will not be banned, children no longer on fire, workshop no longer negative anymore, sinjalo, tinabaga machobana, si papa masogum nyama, magu kanya siyalibala, vantubagita gesegele lugu melelugu linda, lugu kongo zela, gesime kuku kwenye punga njenge mpugane, singa vizi nkomo zomtaga, singa konyelwa. Yes. Creatives of this city, we know who Malume is, his value, his contribution, his works, his dreams, vision and wishes. Give Vumeleni Ngithi. There is no better hero's burial site for such an enchanting icon than Umhlabathi wama 41 Elupane. Megelene lalekhaya go konti ukonti. So we continue loving our land. Bayete, kawele sizwe, usukonzele kubomkhulu. As for us, Malume, we shall continue loving ourselves, our identity, our roots, and our passion. Akwaze kwafa kwabalula, Malume, ukuqhubeka sithanda abangasithandiyo, abangakuthandanga lawe. Nevertheless, umkhulu lo msebenzi, let's all continue loving umkhulu lo msebenzi. Your legacy lives on, dear. Continue loving.
Leo ke imbongi uDesire Moyo wathi haya ukontinue loving Mhlanga obhubhe njalo uza ngcwatshwa ngempela kweviki. Sike sizwe ke ukuthi abantu bathini lapha kuFacebook esiNdebele bakhuluma ngakho konke lokho. So ke kukhanya kunengi ongani abantu bakutsho lapha bakhuluma sibili okunye okuthiyeneyo. Omunye wabo nguJennifer Matiba Moyo uthi kalale ngokuthula ukontinue loving Mhlanga. UGay Juma layo yaloba lapho uthi ayahamba amaqhawe kosala izibongo kalale ngokuthula ubaba uMhlanga. Tisman Dube uthi umkhulu lomsebenzi Mhlanga osithele wona. Kuzobuya ke uBrambuso Mhlanga kaGasa uthi rest in power my brother, uyidlalile indima yakho Gasa, lala ngokuthula qhawe. Ubukhokheli bakho will always be missed. Siza kukhumbula baba uMhlanga. Mavela Sidlodlo uyaloba laye uthi akalale ngokuthula umdala wethu uKhonti Mhlanga. Kuzobuya ke uGaya Mabukisa uthi ye silahlekelo sibili okunye okumangalisayo. Ngiyakhumbula ke idrama yakhe uStitcher iyavalwa kuTV. Ngalokho ke sesifika emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Singalihlukanisi hlobo ukuthi sikhangele ezinye zezindawo ezikhokhela. Bekunyakazela namhla kobulawayo kumbuthano wenkonzo yokuvalelisa umoyi uContinue loving Mdladla Mhlanga obedume kwezemidlalo yokuzithokozisa. Abazali babantwana abafunda kobulawayo bakhala ngenkinga abahlangana lazo phansi kohlelo lwe-continuous assessment learning activity. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.